mu Zimbabwe sekudziwa kwenyu hatisati tane indastri yakasimba inoshandisa magetsi ezuva. Saka vanhu vazhinji vachakatarisisa kuti dai kambani yeZESA Holding yanyanya kugadzirisa nyaya idzi. Saka ngavabudise pachena chimiro chekuti magetsi acho ari kumbofamba sei uye mari dzinenge dzabhadharwa nevagari dzinozokomba njekeka sei.
Kuderera kwemvura yekudhamu rekariba kunobva magetsi nekunetsawo kuri kuita kuwana marasha kuhange ndo zvimwe zvakonzera dambudziko iri. Hamuzvitambiri here pamuri kuti munoda kutsanangura?
Tsanangudzo dzakadaro dzinouya mushure mekunge wanhu watambudzika wataura nyaya dzavo hazvinyanyi kutambirika, nekuti tinenge tichinzwawo pachibuda mashoko anoti aiwa kuhwanje uko kune mhirizhonga mukambani nekuda kwemhando yehuori unenge watekeshera. Tichizonzwa zvakare kuti aiwa iwo kambani yeZESA mukati mevatungamiri wacho munewo zvimwe zvinhu zvinoratidza kuti kunyange magetsi ari mashoma iwo wane kumwe kushandiswa kwemari kusina kujeka. Saka kutsanangurwa kuri kuitwa naminista ichokwadi gore rino hakuna kunaya mvura yakakwana, asi izvozvo zvoga hazvipedzi nyaya yekuda kuziva mashandisirwo anomboitwa mari dzinenge dzabviswa nevagari vachiti tiri kutenga magetsi kuti ZESA izotipe. Zvinoreva kuti ZESA ndiyo inenge yakambira mari dzevagari, asi ZESA isati yapa magetsi acho. Inozopafambisa sei kuti vagari avo vakatenga magetsi avo pamaprepaid electricity meters vagare nguva vasina magetsi?
Tiri kuona zvakaita semuHarare nguva yavari kuti vachadzima magetsi. Munoona sei nguva iyi tichitarisa kuti vanhu vanenge vachibuda kwakasviba vachidzoka kwakasviba kusina magetsi?
Kwatiri tinoona upenyu hwevana vanoenda kuchikoro kuchinyanya kuomeserwa nekuda kwekuti panguva yavanenge vachigadzirira izvi nguva dzekuti manheru aya vaakuda kuerenga vanenge vasina magetsi, zvinoitisa njodzi dzekuti vanhu vanonzi vakanga vachishandisa makenduru vakakanganwa kenduru iriri oni vanhu vakatsvira mumba. Tinoona ari matambudziko mamwe anogona kutarisana nesu.